Vachipa umbo maererano nemamiriro akaita denda reCOVID-19 munyika, Dr. Muryirandima vati pane nhomba dzakawanda dzave kushandiswa nedzimwe nyika uye vange vari kuita ongororo yokuti ndeipi yakanakira nyika. Vati Zimbabwe ichatangawo kushandisa imwe nhomba iyi munguva pfupi iri kutevera.
We are working on deploying a vaccine and this in the few coming days.
Tiri kuronga kushandisa mushonga wekudzivirira kupararira kweCOVID-19, saka muchange muchiziviswa nezveurongwa uhu mukati memazuva mashomanana ari kutevera.
Vatiwo kunyange hazvo hurumende yange isina kubhajeta mari yenhomba iyi, bazi rezvemari nevamwe vemabhizimisi vakavimbisa kuumba homwe yekutenga nhomba iyi.
Tomorrow there will be a high level meeting that will be chaired by His Excellency with business leaders that have offered.
Mangwana mutungamiriri wenyika vachaita musangano nevemabhizimisi vakazvipira kubatsira hurumende kutenga mishonga iyi. Saka mari yekutenga mishonga iyi iri kuunganidzwa.
Mukuru anoona nezvezvirwere zvinotapuriranwa mubazi iri Dr. Poshia Manangazira vatiwo kunze kwekutenga nhomba iyi, Zimbabwe ichawana imwe pasi pechirongwa cheWorld Health Organization cheCovax, icho chinobatsira nyika dzichiri kubudirira, pamwe nechirongwa cheAfrican Union iyo ichawana mishonga yePfizer neAstraZeneca ichiuya kuburikidza nemakambani eSerum Institute of India neJohnson & Johnson.
Maybe about $2.50, all the way to $7 or even a little bit more per person vaccinated.
Mushonga uyu unenge uchita madhora maviri ekuAmerica nechidimu kusvika kumadhora manomwe kana kudarika panhomba imwechete. Uye munhu anofanira kubayiwa kaviri.
Kunyange hazvo nhomba inopiwa vanhu vane denda iri ichibva kunze kwenyika, mimwe mishonga inopiwa varwere vane denda iri yakaita semapirisi eparacetamol nezinc anogadzirwa muno. Zvichakadaro, Dr. Muryirandima naDr. Manangazira vaziisa kuti zvipatara zveruzhinji zvinotora varwere veCOVID-19 hazvina kuzara, asi vakati pane zvimwe zvipatara zvakazvimirira zvakaita seHealth Point muHarare zvine varwere vakawanda kudarika vazvinokwanisa kuchengeta. Dr. Manangazira vati semuenzaniso chipatara cheWilkins muHarare icho china mibhedha makumi matatu nemishanu yeCOVID-19 hachina kana murwere mumwe chete pari zvino. Pari Renyatwa ine mibhedha makumi mapfumbamwe nemitanhatu, asi zvikamu makumi maviri nezvina zvemibhedha iyi ndizvo zvine vanhu chete. Mutungamiriri weZimbabwe Nurses Association vaInoki Dongo vati nyaya yekuti zvipatara zveruzhinji hazvina kuzara inoratidza kuti vanhu havadi kuendako nekuti hakuna zvekushandisa, uye vashandi veko havana mufaro nemabatirwe nemashandiro avanoita.
Hakuna zvekushandisa zvacho kuzvipatara zvakakwana, zvinoita kuti iyo public pachayo isu tisina kutaura, ivo vanhu pachavo tisina chatataura, izvo vanozvionera vega pavanoenda kuzvipatara kuti hakuna zvinhu zvekushandisa. Saka vanopedzisira vakungodecida vega kutsvaga mari, kubudisa mari dzavo muhomwe vachienda kumaprivate.
Vakuru vakuru kubva kubazi rezveutano vazivisawo kuti vave kuwana mishonga pamwe nezvimwe zvekushandisa pabasa kana kuti mapersonal protective equipment pasi pechirongwa cherubatsiro rwakabva kuGlobal Fund rwemamiriyoni makumi mana nemapfumbamwe emadhora ekuAmerica. Vadongo vati zvakanaka chose kuchengetedza vashandi veutano kubva kuCOVID-19. Dr. Muryirandima vazivisawo kuti munyika mune oxygen yakakwana yekushandisa kuvarwere veCOVID-19. Izvi zvatsinirwa nemutungamiri wesangano rinomirira vamachiremba anoshanda akazvimirira reMedical and Dental Private Practitioner Association of Zimbabwe, Dr. Johannes Marisa, avo vaudza Studio 7 kuti kana ivo pachavo vari kuwanawo oxygen yevarwere vavo. Zvichakadaro, bazi rezveutano razivisa kuti vanhu 105 vari muzvipatara nekuda kwezvirwere zveCOVID-19, uye vashanu vari kurwarisa uye vari muintensive care unit. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangucha.